Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 5 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vagari vemuHarare vochema-chema nekureba kwenzendo dzavanoti vari kufamba kuitira kuti vanonyoresa kuti vaive nezvitupa nemagwaro ekuberekwa kwavo.
Vatungamiri vevadzidzi vepachikoro cheGreat Zimbabwe University vopika kuenderera mberi nekuratidzira kwavo kwavakaronga mwedzi uno zvichitevera kumbomiswa chikoro kwegore rose kwemunyori mukuru musangano revadzidzi reStudents Representative Council vakuda mugapu.
Nyanzvi dzezveupfumi dzozeya kumbunyikidzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuita mabhizimusi munyika zvakaita savastrife taputaira vamasiiwa panguva yehurumende iri kuonekwa ichikwezva zvizvarwa zvedzimwe nyika kuti zvizotanga mabhizimusi muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nenzendo refu dzavari kunzi vafambe kuti vakwanise kutora zvitupa zvavachada kuzoshandisa pakuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutorerwe nhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari vemuHarare vanoti nzvimbo dzakatarwa nevebazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa kuti vatorere zvitupa pasi pechirongwa chebazi iri chekupinda munogara veruzhinji kuti vatorere zvitupa chiri kudaidzwa kuti mobile registration exercise dziri kure nekwavanogara. Mumwe mugari wemusha weGreencroft muHarare muzvare Janet Musimurimwa vanoti zviri kuvaomera kuti vaende kuMount Pleasant kunotora chitupa sezvo vachiti vari kuburitsa mari yakawanda mukufamba kuti vanosvika pari kutorerwa zvitupa. Semuenzaniso, vagari vemuGreencroft, Maborane, Westley, Madokero, Westgate, Avonlea neGood Hope vese vari kunzi vaende kunotorera zvitupa kuMount Pleasant pasi pechirongwa chemobile registration exercise ichi.
Tikunzi tiende kunotorera zvitupa kuMount Pleasant isi tichigara kuGreencroft Maborane uko. Kuti uende kuMount Pleasant kwacho unoda makombi 2 kuti ubve kuno kuGreencroft kuenda kutown, osobva kutown kuenda kuMount Pleasant hakuna direct transport. Kuti utorere mutown macho munenge mine mitsetse yakawandisa, shuwa tonetsekana nekutora zvitupa here.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Nixon Nyandoro vanogara musha weAshdown Park vanoti kunyange hazvo kwagara kune nzvimbo dzinotorwa zvitupa dzakaita seMarket Square, Employment pamwe nekumapassport, nzvimbo idzi dzinogara dzakazara nevanhu zvavanoti zvinovapedzera nguva yakawanda vari mumitsetse.
Tachitongokumbira kuti dai vagona kutisirawo nzvimbo dzekutotorera zvitupa padhuze. Ipapo patakadinda kunana Market Square tinopedza nguva yakareba zvakare tichinomira mumakiwa anenge akareba, saka takawanikwa tichiwaniswa nzvimbo dzekuti tinenge tichitorera zvitupa zviri padhuze. Zvinoitawo kuti kunyange mari iseveke netaimewo zvakare kuti tiitewo zvimwe zvinhu, kwetoti zvinhu zvinopedza 2 minutes tinowanikwa takunospenda mahours akawandisa kuti tikwanise kutora chinhu chinonzi chitupa. Saka tinongokumbirawo nzvimbo dziiswewo kunzvimbo dzatinogara, kunzvimbo dzakati wandei dzekuti tinokwanisa kutora zviri nyore.
Sachigaro weMDC muHarare vaEric Murai vanoti dambudziko iri rakatekeshera neHarare yose, zvavanoti zviri kuita kuti vatsigiri vavo vazhinji vatadze kutora zvitupa zvavachazoshandisa kuvhota.
Ya, isusu seHarare Province MDCT hatisi kufara nedanho ravakatora vari kutora rekuti vari kuti vanhu vanofanirwa kuvari kutora mabirth certificate nezvitupa zvavo vari kunzi vabhadhare mari. Mumwe ndo muri kunzi unofanirwa kutonyora pamusoro pekubhadhara mari, unobhadhara chimari yechioko muhomwe inosvika $5. Wabhadhara mari yechioko muhomwe inosvika $5. Uri kunzi futi uzobhadhara mari imwe yavanoti ndo iri pamutemo yacho inoita $10. Asi maziira angu andinozviita inini sachairman weHarare Province, kana tichienda kumaelections senguva dzino, vanhu vanotarisirwa kunzi vatore mabirth certificate nezvitupa pachena pasina mubhadharo.
Vamurai vanotiwo vanhu vakarasa zvitupa vanofanira kupiwa zvitupa izvi pachena pasina mubhadharo, sezvaiwanzoitwa makore ese kana patarisana nesarudzo. Vari kutungamirira nyaya dzesarudzo muMDCT vamurisi zvizvai vaudza Studio 7 kuti sebato vatotora danho rekuti vakudze kumatare nyaya yekushomeka kwenzvimbo dziri kutorerwa zvitupa zvikuru sei mumadhorobha ose munyika, umo mavanoti ndimo mune vatsigiri vavo vakawanda. Zvichakadai, mukuru anoona nezvekutoreswa kwezvitupa vatobayiwa mudede vanoti hapana chachinja pamafambisiro avo ebasa rekupa vanhu zvitupa pasi pechirongwa chemobile registration exercise. Vamudede vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kubhadhariswa vanhu vakarasa zvitupa, vachiti vose vari kutora zvitupa kekutanga havana mari yavari kubhadhariswa. Vakarasa zvitupa vari kubhadhariswa madhora 10 pamunhu, vachiti ndiyo mari yavagara vachibhadhara mazuva ese chirongwa chemobile registration exercise icho chakaparurwa nezuro chisati chatanga. Vamudede vatiwo nzvimbo dziri kutorerwa nevanhu zvitupa pasi pechirongwa ichi ndidzo nzvimbo dzavagara vachishandisa pose panoitwa chirongwa ichi, saka hapana chinoshamisa. Komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakatarisirwa kutanga kunyoresa vanhu sevavhoti musarudzo dzegore rinouya kana chirongwa chekutorisa vanhu zvitupa chapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare ra magistrate muHarare nasi azivisa kuti achazopa mutongo wake nemusi wechishanu panyaya yemunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda, ava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Gweta riri kumirira vaMatema Danda, amai Beatrice Mutetwa, vaudza vatori venhau kuti mutongi ati anoda nguva yekutarisisa zvakapirwa kudare asati apa mutongo wake. Asi amai Mutetwa vaudzawo nhepfenyuro yecommunity radio Harare panze pedare remagistrate kuti havatarisiri kufadzwa nemutongo uchapiwa nechishanu uyu kana vakatarisa imwe nyaya yakafanana naiyoyi yavari kumirira yavaenergy Mutodi, avo vakarambirwa nedare kuti nyaya yavo iraswe. VaMatema Danda vari kuda kuti dare rirase nyaya yavari kupomerwa iyi vachiti havana kutyora mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
VaMatema Danda vamiswa pamberi pedare kwamajisi kuti nhasi mangwanani, asi gweta redu ranga rakaisa mapepa ekuti vaMatema Danda vaburitswe nekuti hapana nyaya iripo inganzi inofanira kusungirwa munhu. Zvinoita sekuti hapana mutemo wenyika unosunga munhu kana achinga ataura nekuda kwemukadzi wemukuru wenyika. Handifungi kuti inofanira kuva mhosva kana izvozvo zvaakurambidzwa zvechirungu vanesokuriya rekuti dictatorship, kureva kuti vanhu vaakutogara vachitya kutaura mamwe masoko ari pavari, hapachisina rusununguko. Saka vaMatema Danda nyaya yavo ndo yanzi namajistrate tozoitaurazve musi wechishanu, nokuti ndo zvatakumbira izvo kuti aiwa hapana nyaya iri papa. Kana paine kutukana kwakaitika munyaya dzezvematongerwo enyika pakati pemukuru wevarwiri worusununguko munyori wacho naivo, ingori nyaya yekutukana, inyaya yekuti tofanira kunge tichingodefenda principle kwete kuramba kuti haikona kutaura uchindidaro. Nesu hatifani kutaurwa tichinzarwo nokuti tine zvatakaita muhondo yechimurenga iye mukadzi wacho asipo.
Saka zviri kureva kuti nyaya haisati yapera kaiyi vaMahia?
Haisati.
Makamakakumbira dare kuti nyaya nyinzwike kudare repamusoro, chii chakazoita kuti isaende kudare repamusoro?
Ndinofungidzira kuti nyaya yekuti tiende padare repamusoro takatamhanya, asi takazopuwa advice yekuti ayo hapana nyaya inofanirwa kuenda kudare repamusoro kuti nyaya yacho yagara ipo.
Saka ivo vamatema danda vari kuti chine zviri kuitika mudare izvi
ari kungoshungurudzwa chete.
Chii chiri kuita kuti murambe muchinetseka nezviri kuitika muZANU PF imi makadzingwa mubato iri?
Ugwara kana munhu ukasamira pamasoko esungano anenge aripo kubva pakutanga unenge uchinzi ugwara kana kutoshaya ruzivo. Handiri muzvizvisaka uye isusu hatikwanisi kudzingwa nemunhu mumusangano nokuti musangano weZANU PF uri kunzi nhasi kumaruwa ndoko wakasimba akausima nokubata basa iroro ndini. Saka inini handikwanisi kudzingwa musangano ndiri ndakaita musangano kuti uve musangano.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare neStudio 7. Vadzidzi vepachikoro cheGreat Zimbabwe University vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira mwedzi uno vachinyunyutira mari dzechikoro dzavanobhadhariswa dzakawandisa kunyange hazvo vakuru vechikoro ichi vakambomisa kwegore. Munyori mukuru wavo musangano reStudents Representative Council vakuda kwashe mugapu vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuti vadzidzi vaite mhirizhonga. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevatungamiriri vevadzidzi vaKate Chingwe vanoti ratidziro iyi ndeyekuratidza kusafara kwavo nemari dzakakwidza dzekuita zvidzidzo zvinoratidza unyanzvi kana kuti mapracticals. Kubhadhara mari yechikoro vari pakudzidza basa pamwe nemari dzekugara pachikoro dzakawandisa.
Ini semumwe wemastudents tirikutsutsumwa nekudzingwa kwakaitwa mumwe wedu uyezve ndiye secretary general watakasarudza pamaelections. Saka zvaida kuratidzira zvataimutsigira takanga tatozvona kundo zvatinoda. Saka kudzingwa kakaitwa hazvina kufara nazvo uyezve isu ticharamba tichiendera mberi kusvika isu taratidzira kodzero dzedu dzanzwikwa.
Vamugapu vanoti havasi kufara nekuti vaida kuita zviri pamutemo wenyika zvekurwira kodzero dzevadzidzi izvo zvakaita kuti varangwe.
Hongu ndakasuspendwa musi wechishanu na vice chancellor vakandipa tsamba yekuti ndichambomiswa gore. Ndakaronga kusarukuratidzira mastreets nenyaya yefees per attachment nenyaya yemapractical fees akangokwidzwa tisina kuengagewa isusu sevatungamiriri vevana vechikoro. Saka mhosva yangu ndeyekuti iwoo uruda kuti vanhu varatidzire vapinde newe mumastreets kuratidzira kutsutsumwa kwavo. Great Zimbabwe University uye vice chancellor vakodzeri kuti vapihwe mibayiro yavari kupihwa yekuti university ndiyo inokunda mamauniversities muno muZimbabwe nekuti isu tiri kungocherechedza section 59 yenational constitution inoti pamvumo yekuratidzira kana tisina kugutsikana nezvinenge zvichiitika pamainstitution.
Asi vadzidzi vanoti havazozotarisa mumwe wavo achimiswa zvidzidzo zvake nekudaro vari kuendesa chikoro ichi kumatare edzimhosva. Mumwe mudzidzi vaGive Monyamuranga vanoti vave mubishi rekugadzira mapepa avo ekudare redzimhosva vachibatsirwa nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti mumwe wavo adzoswe kuchikoro.
Isusu sevatungamiriri zvii takatoengeja malawyers eZimbabwe Lawyers for Human Rights nekuti zvakatirwadza kuti mumwe wedu akadzingwa. Saka izvezvizvi semuno mumasvingo zvamani High Court takatotarisirawo kuti painenge ichiitwa ipapo tinenge tiripo then kuti muwedu adzoke kuchikoro nekuti zvaari kurwira ndo chaizvo zvatatakamusarudzira.
Vamugapi wakapuwa tsamba yekumiswa chikoro kwegore rose nemukuru wechikoro Vice Chancellor Professor Rungano Zobo musi wa1 Gunyana. Professor Zobo vati havakwanisi kutaura neStudio 7 nhasi parunhare vachiti vari kugana. Asi vadzidzi ava vati vari kuendera mberi nechirongwa chekufamba munzvimbo dzinodzidzirwa dziri pakasiyana-siyana mudhorobha remasvingo vachikurudzira vadzidzi kuti vapinde mumugwagwa musi wa15 Gunyana. Vadzidzi vanoti chikoro chakawedzera mari idzi pasina kuwirana navo uye vari kubvisa mari yekugara pachikoro asi vachishayiwa pekugara. Vanotiwo mari yechikoro yavanobhadhariswa inoita $500 emadhora yakawandisa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Maramba Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muLesotho vanoti mukuru wemauto apfurwa nhasi akafa pane imwe kamba yemauto. Lieutenant General Koantle Motsomotso vaurayiwa mukurwisana nepfuti nemauto maviri apinda nechisimba muofisi yavo pakamba iyi.
Sangano reAmnesty International rinoti vanhuwo zvavo vangangoda kusvika mazana mana vakaurayiwa muCameroon neNigeria nechikwata chechiIslam chinopfurikidza mwero cheBoko Haram kubva muna kubvumbi wegore rino. Uwandu uhu hunodarika zvakapetwa kaviri uwandu hwevakaurayiwa mumwedzi mishanu yakanga yadarika.
Dare repamusoro ririkutarisirwa chironguva kutanga kuzeya nyaya yekunetsana pakati pesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ nekambani yekwese TV yava Strive Masiwa. Nyaya iyi yakakwidzwa nechimbi-chimbi kudare negweta rava Masiwa vatawanda Nyambirai vachiti bhodhi reBAZ rainge risiri pamutemo sezvo nguva yaro yainge yapfuura apo rakatara kuti vaMasiwa havaikwanisa kutepfenyura munyika. Kwese TV yainge ichiedza kubatana nekambani ye Dr. Dish mukutanga kutevenyura pa satellite. Mumagwaro ayo kudare kwese TV inoti inogona kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mana emadhora uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matanhatu vanogona kurasikirwawo nemabasa. Nyaya yekunetsana kwehurumende yeZimbabwe nekwese TV iri kuuya kunyange hazvo kambani iyi iri kutepfenyura munyika gumi nenhatu dzemuAfrica dzinosanganisira Zambia, Mozambique, Kenya, Swaziland neEthiopia. Parizvino hurumende iri kutatarika kuti iwane vekunze vanotanga mabhizimisi munyika uye yanga ichiedza nepose painogona kukwezva imwe shoroma yekuNigeria ine mari kudarika vamwe vose muAfrica vaAliko Dangote vekuNigeria. Asi chii chinopa kuti mwana weZimbabwe vaMasiwa vanetseke kutanga mabhizimisi munyika? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kuti iyi inyaya yekuti muprofita haana chiremera kune vekwake here sezvinotaurwa neBhaibheri.
Tinogona kudaro zvechokwadi, Bhaibheri shoko raMwari rakadaro rakati muprofita zvamataura. Asi I think takakosha kuti tinge tichitsanangura ndechekuti hachisi chinhu chinopa chiremera uye chimiro chakanaka kunyika yedu. Mhende iri kutaura kuti toda kuunza mabasa but havasi kugadzira environment yacho yekuita kuti malocal investors anga achicreata emabasa zvobatsira donzvo rehurumende rezimaset.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai BT.
Mungati munganyimeka kwese TV license when almost every house in Zimbabwe iri kuwacha DSTV. Saka maite ipapapa. Then for your the monetary value, Zimbabwe is losing millions and millions of dollars tichibhadhara ku DSTV. So chaipo kuti Strive mwana wemunomu apiwo mari iyoyo chii? Uyezve is an investor. Iko zvino ndakanzwa kuti ari kuvaka kwese TV iri kuvaka head office rinotyisa kuKenya. That head office would have been here and it shows kuti Zano is afraid of independent black capital. That's why vane mari vese muZimbabwe vakambopinda muma Jerry, vana Farai Rodzi, vana Nigel Chanakira, vana Mawere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti zviri kuitwa munongedzo wekuti hurumende inoda kuramba iri iyo yoga inotepfenyura kuruzhinji.
Simba rekutepfenyura isimba guru pane zvinotongerwa nyika nokuti mukutepfenyurwa ndokunotaurwa yatingati mahuman rights abuses.
Kunyange hazvo vakawanda vari kuti vaMasiwa vapiwe rezinesi, vamwe vakaita semunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vaMasiwa vanofanirawo kubata vashandi vavo zvakanaka.
Kwekutanga tiri kuti zvakatoshata nezviri kuitwa nehurumende kuti vavanyime license zvakashata kuti vakwanise kuoperate zvakanaka munyika. Asi ivo also sekambani vanofanira kuva vachipa vashandi vavo kodzero rakafanana, kodzero rokuti vashandi vajoine maunion, vashandi vakwanise kufoma maworkers committees kwavanenge vari, vashandi vakwanise kuwana macontracts ari pamutemo. Noti zvatiri kuona macontracts ari kupiwa vashandi vanoshanda kumame macompanies avo. Makampani zakafanana nevana Steward Bank
muna 1995 vamasiwa vakabudirira kuzopiwa residency rekuvamba kampani yeEconet Wireless mushure mekumbonetsana zvakasimba nehurumende.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muHouston kuTexas muno muAmerica, uko kwakarohwa nedutu mupengo rine mafashamu Hurricane Harvey, zvinoti kunyange hazvo vamwe vavo vakaparadzirwa dzimba, vanotenda nyadenga kuti hapana kana munhu pakati pavo ataziikanwa kuti akafa kana kukuwadzwa. Vanotiwo vanorwadziwa kuona vagarisani vavo vakafa uye vakakuwadzwa neHurricane Harvey. Pari zvino dutu mupengo iri rauraya vanhu vanoita 63. Tanonoka Wande weStudio 7 abata muzvare Tariro Muchuro vanove chizvarwa cheZimbabwe chinogara muHouston kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Inini ndinoda kutenda Mwari kuti handina kunyanya kuaffectwa nayo. Havi yakaita zvinhu zvatisatamboona mvura nge yanowa chaiyo. Pachangu inini dambudziko randakaona ndekubva kubasa ndichiuya kumba musi wechishanu.
Pane vamwe vamakaona here vakashungurudzwa?
Ahongo, vamwe vandinoshanda nawo dzimba dzavo vakapinda mvura, so vakarasikirwa nezvinhu zvese zvangu anazvo mumba mavo.
Pane vamwe vekuZimbabwe here vamunoziva vakavhiringwavo?
Kwete. Vese vandinoziva vekuZimbabwe vese zvinhu zvavo zvazvakanaka.
Saka iko zvino kwakamira sei? Ichiri kunaya here mvura zvese nemepo?
Kwete. Asi dzimwe nzvimbo dziri pedo neni dzichine mvura.
Saka mukwanise kubuda buda muchifamba famba kana kuenda kubasa?
Meya weHouston akatipa curfew yokuti by 12 midnight to 5 a.m. hatikwanise kufamba famba mufana mamudzimba dzenyu.
Vanga vari muzvare Tariro Muchuro vachitaura vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7.
Tanonoka abatawo muzvare Orisa Williams vanogarawo muHouston akatanga nekuvabvunza kuti nzvimbo yavanogara yakamira sei.
Ini kwandiri basically kwandiri mahighways dzanga akavhawa and kuti ndiende kubasa ka ndaitadza kutoenda kubasa because kwanga sina kana nzira kutosvika kubasa because kutoenda kubasa ka waifanira kutoenda neboat because mvura yanga iri makumi level. And then hama dzangu rufiawo yakadonha mumba mavo, my close cousin. Her roof fell into the house. Saka she lost everything mumba mavo. Mvura yaisvika kumabvi.
Hapana vakakuvara here?
Lucky enough vanga vaita evacuate. Saka vanga vasipo mumba but like the roof yakadonha pa living room. Maionera TV. Saka zvese imomo was damaged. Mvura yanga iri kumabvi. Patakaenda ikoko mvura yemuchemba zvese. It was just disgusting, like, but yeah, that's how it was. It was sad.
Saka mvura ichiri kunaya zvese nemepo here iko zvino?
Zvino zvanyarara, but it was for almost 5 days kungone mvura nemepo. And on top of that, they opened the dams and the creeks. Saka some places mvura ichiri kukwira mumbamwe vanhu.
Saka pari zvino makagarini zvakanaka, hapana chinonyatsonetsa?
Hama dzangu dziri kushupikana because like imba yavo mvura ichiri kuita rise up.
Pane rubatsiro rwavari kuwana here?
Izvezvi aiwa vangomirira sina.
Vakavafonera vakavataurira vanoziva here kuti pamba apa hapana kumira zvakanaka?
Vari kuzviziva, vangomirira. Vanhu vakutorara muzvikoro muchichi but thank God hama dzangu dziri kutogara nesu.
Muzvare Orisa Williams vachitaura naTanonoka Wande vari parunare kuHouston kuTexas.
Vamwe vechidiki vanoti vari kushushikana zvikuru nekupokana kuri kuitika mubato reMDCT vachiti izvi zvinogona kupa ZANU PF mukana wekuhwina musarudzo dzegore rinotevera. Batore Zanu PF pacharo raita ozinye kenyeke sozorino kurwisana pakatipe mapoka ye G40 ne team la Coast. Mutungamiri wesangano revadzidzi rezinasu vaAlista Pfunye vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vatsvangirai vanofanirwa kugara pasi nemutevedzeri wavo Muzvara Tokozani Kupe kuti vagadzirise kupukana kwavo.
Takatarisa zvinhu zviri kuitika mubato reMDC. Isusu sevagari vemuno muZimbabwe wadisappointed nekuti factionalism yacho iri kuitika. You find that it's a certain group of a certain tribe which is trying to defend a certain area isiri nhau yemaprinciples yekuti aiwa toda kuti nyika ienderere mberi, toda kuti the gospel of democracy ive the new alternative government muna 2018. So in the disappointment kune so vagari vemuno muZimbabwe vakatarisira zvikuru kuti tinge tichiona Zimbabwe ichiwanawo government inotolerata vanhu veZimbabwe, inoprovider majobs, because government iriko iyo yekurana nezanupf yaratidza kutadza kurana economy, yatadza kuratidza kutadza kurana industry. Saka ite disappointment yekuti maparties acho factionalism is being driven by certain individuals vanenge vachito believe kuti iyo vane simba kudarika vanhu.
Ko zviri kuitikawo muZanupf muri kuzvionawo sei?
Actually zvikuitika muZanupf zvanga zvakatinakira, especially takatarisa kuti tikuenda kumaelections 2018 pakuti vari kutadza kuwirirana, of course because of their failures of the past, which was also an advantage ku opposition dayawo yakwanisa kuti latane. But now because everyone is pulling this side and this one is pulling this side, it actually shows kuti ma politicians or ma leaders ati now they concentrate much on power but not kuzvido zvevanhu.
VaAlista Pfunye ndo mutungamiri wezinasu vanga vachitaura parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa kupokana kuri kuitika mumapato ezvematongero enyika anosanganisira ZANU-PF neMDCT, apo nyika yakatarisana nesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni mutungamiri Nkomo.
Tinotenda Ntunga. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
PaFacebook page yedu yeVOA Shona, vazhinji vanga vari kufarira ivo nyaya dzakabva kumubatanidzwa wezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana-siyana wakaitwa imo muno muAmerica kuNew Jersey, wanga uchikokerwa neChristian Fellowship International. Pamusangano ipapa pakange pane muzinda weZimbabwe uri muAmerica uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigadzirise magwaro avo. Regai timbokupa inzwisa yehurukuro yatakaita nava Rwatira Matsika vanoshanda ivo neZimbabwe Embassy vanga vari kumusangano uyu.
Ini netimu yangu yeEmbassy yeZimbabwe tapambira kuzobatsirana neCFI Christian Fellowship International. Vakaita musangano wavo pano vakatideedza kuti tine vanhu vakawanda vanouya kumusangano. Dei mauya seEmbassy mabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiuya kuconference kuti vangu varenyuwe mapassports avo. Vamwe vakwanise kunyoresa vana vavo vakazvara muno kuti vaende vambe certificate sezvizvarwa zveZimbabwe. Embassy yeZimbabwe inobatsira nezvinhu zvakawanda, kusanganisira ndokungopawo ruzivo rwekuti kana maita dambudziko rekuti mashaikirwa kana kuti munoda kuita police clearance muchida kupinda mabasa kuno kuAmerica panodiwa police clearance tunoita sei, zvese izvozvo zvinezvo zvinhu zvatinoita.
Imari kuti munhu awanikwe iye achigadzirisa mapepa ake epassport,
kurenyiwa passport yeZimbabwe tinoda kuti munhu abhadhare $45 yatinoti consular fees kuembassy. Iyeyo mari haisiri yekuti passport inoprocesswa kuZimbabwe, asi tinenge tiita certification of my documents acho ese anenga uya nao asipani mari yokuti passport yacho izo process mari iyoyo anoibadara ku Zimbabwe kurinywa passport ndicho chimwe chinhu chisingakwanisiki kuti munhu aite asiripwa kwanisi kutumira umwe munhu asi kuti anokwanisa kuya ku embassy ya Zimbabwe ku Washington DC pa 6608 New Hampshire Avenue Northwest kana munhu anoda kuita izvozvo anouya Monday through Thursday atichandi nokuti munhu aita appointment asukoya Monday through Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. tino basira munhu sekusvika kwaanenge aita hakwanisi kutumira umwe munhu nokuda kwekuti passport yeZimbabwe pane fingerprint.
Tinotenda tasvika kumagume echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu
neni Jonga Kande miri tokusiyami na Chris Gande
sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 empandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizakala ukuthi kumele ba-enrole ku-Elevate Youth Program izabe ilama points okumele bafike. Ama points lawo azanelisa ukuthi abanike ithuba lokuza ukuze bathole i-training.
Inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuphathisa abasakhulayo kwezamabhizimusi.
Esiphakathi kwale nhlanganiso sazibethu ngalo into ebikhona ukuthi lo mhlangano kumele uzo-addresswa ngupresident kodwa ngezizathu nje ezithize kasenelisanga ukubuya kodwa kade bathumile bafikile bazochasisa udaba le-alliance babuye baphindisela bachasisa nje khonokho nje okwathiwa ngabantu okuqaliseni kwachasiswa lokuthi nxa kusenziwa lokhu kuya kwenziwa ngayiphi indlela.
Lokhu kuqhubekela phambili kufuthelana phakathi kwebandla le-MDCT umkhokheli walo mnumzana Morgan Tswangirai ocine sehlulekile ukuya emhlanganweni weGwanda ngesonto. Abasakhulayo sebeveze ukudana okukhulu phezu kokufuthelana osokuqhamuke kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tswangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Enye yamankampani yabomakhalekhukhwini ye-Econet Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lwe-Elevate Virtual Call Center olubikwa lungo lwakuqala umhlaba wonke jikelele olokuphathisa abasakhulayo ukuba bazitholele imali bezihlalele ngekhaya ngokusiza abathenga impahla etshiyeneyo kule inkampani. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Loluhlelo olwethulwe lamhla emkhosini owenzelwe ehoteleni yeMicklis Hotel lukhangelelwe ukuthuthukisa abasakhulayo beZimbabwe abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lanhlanu 25,000 ukuzisungulela amabhizimusi abo besebenzisa indlela yemichina yakulezinsuku yamakhompyutha. Umqondisi waloluhlelo olwe-Elevate umnumzana Jonathan Neshena uthi lukunhlangothi yezine ezizosiza ontanga ukuthuthuka kwezamabhizimusi abo.
So we are saying that we give opportunity to these young people,
sithi thina sibatholisa amathuba abasakhulayo laba ukuba bazisebenzele. Salusungula lolu hlelo ngemva kokuthola ukwakuvela kibo. Awuyidingi imali ukuqala ibhizimusi, okudingakalayo yikuba umuntu azi ukuthi lwenziwa kanjani ulutho. Kungakho sikubone kufanele senze basebenzisane lasebayihambayo lindlela.
Umnumzana Kudzai Mahuwa nguye ubrand manager we-Econet Wireless uchasisa ngokugcweleyo ngokumele kwenziwe ngabasakhulayo ukuze babe yingxenye yalolu hlelo.
Okwenzakalayo ukuthi kumele ba-enrole ku-Elevate Youth Program izabe ilama points okumele bafike. Ama points lawo azanelisa ukuthi abanike ithuba lokuza ukuze bathole i-training. I-training wabe inikezwa yi-Econet. It's an induction program ezabafundisa ukuthi i-virtual call center isebenza njani. Izabanelisa ukuthi babekwazi ukuthi uma nxa sebebodwa besebenza besendlini bazabe besebenza kanjani.
Ulandisa la ngokuthi kuyini okwenza baphume lalo mcabango wokusungula uhlelo lolu hlobo oluqondiswe kwabasakhulayo.
Abasakhulayo kanenye uma sebeqeda isikolo mhlawumbe baswela umsebenzi abangawusebenza. Ngakho-ke sithe hatshi kahle sibone ukuthi singabanceda kanjani. Ngakho-ke uma be-enrolla for this program bazanelisa ukuthi bazisebenzele, bazanelisa ukuthi bathole imadlanana abangayisebenzisa noma ikuphi abaye befuna ukuthi bakwenze. At the same time besikhangela ukuthi konke esikwenzayo kuwande ukuthi ukukhangele abasebekhule kudala, but abasakhulayo kalutshwana ukuthi bathole ama-products lama-services abangasebenzisa.
Lolu hlelo luqondiswe kwabasakhulayo abaleminyaka esukela kwelithumi lasithupha kusiya kwengamathumi amathathu lane. Abafisa ukuphatheka kilo kumele baxhumane labo ngokuya kukhasi labo lebulenjini www.elevateyouth.co.zw. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Umkhokheli webandla le-MTCT uMnumzana Morgan Tswangirai wehlulekile ukuya emhlanganweni obumele wenziwe eGwanda ngesonto lapho akade khangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yaleli bandla ezansi leMandebeleni. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana phakathi kwaleli bandla ngodaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uVusisizwe Mkhwananzi esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kudale ukuba abanye babhale amaphethana bawaphasele emahofisini awe-MDCT eGwanda beswela inyathelo likaTswangirai lokungena kulo manyano bengaqalanga bakhulumisana phakathi kwebandla besithi bona basekela uMakhuphe. UMnumzana Morgan Tswangirai ubekhangelelwe ukuza eGwanda kodwa kasenelisanga ukufika ngoba kuthiwa ebengezwa kuhle. Isikhulumisa leli bandla ezansi eMandebeleni uMnumzana Mthokozi Sibhebhe utshele iStudio 7 ukuthi laloba uTswangirai engesenelisanga ukubuya kulo mhlangano ugutshwe kakuhle. Kungenani lokungazwanani okubikwa sekukhona phakathi kwakhe lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe, uBhebhe uthe lolu daba bazange bakhuluma ngalo ngoba bengalwazi.
Lolu daba kalizange likhulunywe ngalo, lathi siluzwa nje abantu bekhuluma ngalo, thina esiphakathi kwalo hayi kasazi lutho. Into ebikhona ukuthi lo mhlangano kumele uzo-addresswa ngupresident kodwa ngezizathu nje ezithize kasenelisanga ukubuya. Kodwa kade bathumile bafikile bazochasisa udaba lwe-alliance. Babuye baphindisela bachasisa nje khonokho nje okwathiwa ngabantu ekuqaliseni. Kwachasiswa lokuthi nxa kusenziwa lokhu kuya kwenziwa ngayiphi indlela. Nxa kukhangelwa izigaba lokuthi kuyaphiwa njani ukuthi abantu bamele njani izigaba zabo besuka kumabandla atshiyeneyo. Yinto nje ngamafitshane engathi zichasiswe ngubaba uMorgan Komitje onguye u-National Vice Chairperson okade ngiyathi thunywe ngupresident.
Loba nje uBhebhe esithi konke kukahle kubandla lakhe izolo ebuseni kuvuke kulamaphetshana ebebhalwe ukuthi Mats South asifuni bumbulu, Khuphe is right, no MTC Alliance Selfish Morgan. Kodwa uBhebhe uthi kuvamile kwezombusazi ukuthi izitha zisebenzisa amathuba anje ukuletha ingxabano phakathi kwebandla.
Lokhu kujayelekile kwezombusazi kuleli lizwe ngoba anti zikhona izitha zethu ikakhulu abacuphilaba yabo gciwa abameli bandla lezamphiyo bangakwenza lokhu inqisi iphi isikhathi bezama ukuthi baphambanise uhlelo. Kodwa-ke ngibone ngani kibo la nxa bekukhangele kuliphutha ngoba umhlangano uvele ungawama-structure ngake udistractwe kumbe uphanjaniswe into efana lamaflyer. Lokhu ngakwenza eralini kaZulu kodwa abantu abaku-structure senhlanganiso abalezikhundla abakuma-organs ephathi atshiyeneyo bayakwazi ukuthi kucommunicate-a njani lokuthi information ifika njani kibo ngake bamiswe iflyer. Ngibone ngani kube ngumnakano omncinyane kakhulu kulabo abakwenzileyo lokho.
Loba nje iningi labasekeli be-MDCT ezansi eMandebeleni libikwa lingathokozi ngendlela okwabelwane ngayo izihlalo zephalamende phansi komanyana wamabandla aphikisayo. UBhebhe uthi okwakathesi kusaxoxiswana ngalolu daba.
I-negotiations zokuthi kuyamiwa njani, ukuthi amabandla ashiyana njani, kumba kwabelane njani ama-constituency, yinto elokho i-ongoing njengoba into ze-alliances lokho zikhulunywa. Lokho kusiya phambili kulo hlelo, akukafike kuphutsheni. Njengoba sikhuluma sinje, sikhuluma ngamabandla la khona ayi-7 kungavuka kulelesi 8 ukuthi kuyaphetha kuminjani, asonto esingakhuluma ngazo namhlanje.
Loba kunjalo abasekela amagubhe bona bathi kabaphathwanga kuhle, njalo kumele kuqale kukhulunyiswane ngodaba lwezihlalo lezi.
Into esiyisolayo thina ngokuthi upresident wethu uMorgan Tsvangirai wanika amasithi wonke ema-South kubandla le-MDC eniyekhokhelwa ngubaba uNgcobo. Thina sithi thina njengamathebuleni South siyakwazi ukuzimela sodwa.
UNkosazana Gubhe kahambanga emhlanganweni oqhutshwe ngumanyana wamabandla aphikisayo ngomgqibelo kobulawayo, njalo abacubungula ngezombusazwe bathi leli bandla lilakho ukudabuka phakathi njalo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba ze-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Abanye abasakhulayo sebeveze ukudana phezu kokufuthelana osokuqhamuke kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Gubhe. Ukulwisana lokhu kuza ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho ngomnyaka ozayo. Ibandla leZANU-PF lalo lihlaselwe yikulwisana phakathi kwexuku elibizwa ngokuthi yi-G40 lelinye elithiwa iTeam Lacoste. Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi izinaso umnumzana Alista Funye utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uTsvangirai lo Makhube kumele bahlale phansi balungisise okuhluphayo.
Uludaba lolu lubuya lama-disappointments amaningi, especially ngesikhathi sokwenzekala khona bekukuhle ngoba indaba ye-alliance eyiyo eyenza abantu laba bexabane indaba eyasuka ebantwini. But why lina le-gospel efana nayo, libuya le-idea efana nayo, why lingabambani ukwenza ukuthi sivotele ibandla eliyi-1 sami ukudivide amavoti? Ngoba kungakhala previous election kwaba le-split yabo-Welshman, kwaba le-split yabo-Mtambara, yagcina idivide amavoti yalida ukuthi iZANU-PF i-benefit from i-division yamavoti. So i-split le khona mina ngibona kukubi ngoba kwenziwa ngabantu abangalaleliyo abantu. I-failure ye-leadership yethu ebona yona ifanele ukuthi izuze ama-post but not ukuthi abantu bezimbabwe bethole inkululeko.
Okwenzakala kuZANU-PF khona likubona njani, ngoba kuyaliwa lakho kuyadletshwana akula kuhlaliseko kukhona?
Okwenzakala kuZANU-PF mina ngibona kade kukuhle, especially ngasamba ku-2018 singabantu aba-advocate ukuthi sizuze i-government entsha ezabehlonipha ama-citizens eZimbabwe. Yes, bayathengelana ama-ice cream, bayenzelana lokhu, but i-main thing konke lokhu kuxabana kuma-political parties kutshengisela ukuthi i-leadership ikumbe inkokheli esilayo ayila submissive ebantwini bayo, ngabantu abafuna uku-achieva into zabo ngokuba ugovernment not kumele abantu nezifiso zabantu.
Alo-ke ngumnumzana Lister Funye, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso, bexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Kuhlelo lwe-The Connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokulwisana okuqhubekayo kuZANU-PF kanye lakumabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDCT. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Washington. singakangeni isigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umqondisi webutho lakweLesotho uLieutenant General Kwantle Mosomotso udujulwe waba ngezinye iziphathamandla zebutho wafa. Iziphathamandla lezi ezimbili zibikwa zimngenele ehofisini yakhe lamhlanje ekuseni zaqala ukudubula, kodwa laye ubikwa ehwathe owakhe umbhobho wadubula bagcina besifa bonke bobathathu. Ngemva kokwazisa kwe-commission ebona ngezokhetho e-Independent Electoral and Boundaries Commission izolo ukuthi ukhetho lwakwelekhinya soluyaphindwa mhla ka-17 Mfufu, umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uMnumzana Raila Odinga uvuke lamhlanje esithi yena lo manyano bafuna lwenziwe mhla ka-24 loba 31 ngomfufu ukuze bathole isikhathi sokulungisisa okwaphambanisa ukhetho lwakuqala. Umbiko kahulumende wokuthi izisebenzi zakhe zizathola ibonus yazo ngombimbitho omnyaka ozayo usowamukelwe ngokuthikaza ngezinye izisebenzi ezithi uhulumende uzama ukuzihuga ngemali le phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, uMnumzana Japhet Moyo uthi izisebenzi zikahulumende bezivele zikhangelele ukuthi leli holo liyeza, kodwa obekungazakali ukuthi uzenelisa yini ukubhadala ngesikhathi leso asikhulumayo.
Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku private sector because uhulumende yikho lapha abantu abashuwad ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo, nxa bezathola le bonus kuthi ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba amakhampani angazali.
Ingcwethi ecubungela izomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende ukhanya ethembe ukuthola imali evela kumithelo ebhadalwa ngamankampani ekupheleni komnyaka.
Kuzaba nzima sibele ukuthi uhulumende athole imali, kodwa uyabe sifuna ukuthi abantu bengakhalali imisebenzi khathesi, yikho asethembise bonus next year. Asikhumbele njalo ukuthi next year wo umnyaka wokhetho, so uhulumende uyazama ukuthi abe nje ngohulumende oqoqekileyo, kodwa akubona ukuthi uzasebenza nxa kuyukuthi i-economy izaqhubeka ngendlela eyiyo khathesi. Angiboni kwenzakala nxa sikhangele into ingathi on the ground khathesi. Uhulumende ulama-backlog ento ezinjengama-medical aid lokunye angakubhadaliyo ezikwaziyo thina ukuthi nxa sikhangele ukuthi uFebruary next year uyabe ekhangele ukuthi uzaba nemali ngo-December no-January amakhampani ebhadali end of year corporate tax yawo.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi iholo lebonus lilakho ukungaphiwa izisebenzi ngesikhathi esikhulunywayo ngoba uhulumende efuna imali yokuqhuba ukhetho.
Abasoze bayijole ngoba khathi ezivele hantshi bayagaragara. UChinamata yena wayefuna ukwenza i-rationalization ukuqunta labana abantu abangelamsebenzi abawenza uhulumende, kodwa idlanu efiyala imali yakhona bayebezise ngaphi ngoba owakathesi akula mali ye antsho bethi yazi ukuthi umgaba wathi kwantshontshwa i-15 billion imali ikhona, yikho bethenga izimota zokukhankasa bazayizisa abantu bezane ukuphefu mfoi nxa bedinga imali yokukhankasa lokuthenga amavoti iyasizakala.
Inani lezisebenzi zikahulumende elikhangelele libhonasi lifika inkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000. Izisebenzi lezi zithola iholo elifika kumabhiliyoni amathathu ngomnyaka. Izakhamizi zeGongo eMawabeni esigabeni seMathabeleland South zibhekane lohlupho lwamanzi loba ilizwe lithole izulu eliningi ngomnyaka wonalo. Izakhamizi lezi zithi phakathi kwezikotsho ezilitshumi lanhlanu eziku-Ward 3 kusebenza eziyisithupha kuphela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatabeleland South.
Izikotsho zalumango ezinengi sezatsha kumbe kazisebenzi kuhle. Abanye sebeze bezama ukuzifakela impompi emizini yabo, kodwa lokhu kuyadula njalo kulenhlawulo efika amadola ayisikhombisa ngenyanga, loba umuntu engasebenzisanga amanzi. Unkosikazi Tholakele Hadebe uthi omama bathwele nzima ngokukha amanzi khatshana, njalo intengo yamanzi empompi ayifinyelelwa ngabanengi.
Uhlupho olwamanzi solusihluphe kakhulu sibili. Izikotsho zikhona kodwa zitholakala khatshana, njalo zinhlutshwana futhi ezisebenzayo. Zikhatshana okuthi ungaza kuhambe uphinde kabili ngelanga. Njalo lamanzi lama impompi esesizidonsele sezikhona emakhaya. Zibuhlungu lazo ngenxa yokuthi kuyadura. I-$7.50 leyo kuthiwa yi-fixed charge okufanele siyibhadale. Inengi kakhulu ngoba kuzaba khona le bill elizabuyela amanzi owasebenzisileyo. Inengi lethu lapha sizakhamiza sisebenza.
Evumelana lonkosikazi Hadebe, umnumzana Nkosikhona Khabo uthi izikotsho eziningi azisebenzi, kudingakala ukuthi zilungisiswe njalo kugejwe ezinye.
Izikotsho ezikhona zikhatshana, eziningi zangkhona azisebenzi. And kathesi laba balezi mpompi, amanzi angkhona ayadura kulama fixed charges. Phezu kwalokho kumele ubhadale futhi le mali yangkhona leyo efunakalayo. Umsizi wade silufuna exactly ngolokuthi sibe lezikotsho eduzane lemizi yethu. Kumbe makusenzakala ukuthi kulungiswe lezo izikotsho ezivele zikhona, kungaba lula kithi.
Ukansila kaward 3 umnumzana William Ngwenya uthi lumango udinga ukuvuselelwa komsebenzi wokutholakala kwamanzi atholakale eduze isikhathi sonke.
Uyabona indawo yonke yonale inezikotsho ezingu 15. Uthi zona ezo zingu 15 zinjalo kuza kuba lesikisi kuphela ezisebenzayo. Phezu kwesikisi zona ezikhona ezingu 2 ezimbili kuphela yizo seduze lezakhamizi. Ezinye lezi zine seziphakathi kwezikolelo, okutsho ukuthi lezo zibhorane sezivele zingezesikolo. Kodwa ke esikufisayo thina, engikufisayo mina into engiyilangazelelayo yokuthi i-DDF kumbe lalabo abanelisayo bebuye bezosinceda apha kugejwe kumbe kulungisiswe lezi ezinye izikotsho lezi esezikhona lezi ezivele zikhona ezisebenzayo ezinye ezindala.
Indawo eziningi ezithola amanzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngemisebenzi yamanzi olweZimbabwe National Water Authority izinwa zibhekane lohlupho lokubhadalela indleko yamanzi yamadola ayisikhombisa $7. Izakhamizi zemihlubulweni weMandebeleni zihlezi zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwamanzi esigabeni okudala uhlupho lokuthi zihambe umango omude ukuyadinga amanzi. Ngezinye izikhathi bagcine bebanjwa ngamandla ukukha endaweni ezingahlanzekanga. Ngimele iStudio 7, ngiseMzingwane, nginguBathabile Masuku.
Nempela viki bekulomhlangano wamakholwa esiKristu adabuka eZimbabwe abuthene phansi komanyano wenhlanganiso eChristian Fellowship International iCFI. Wasungula lumanyano kodwa wasededela abanye ukuthi bawukhokhele umfundisi Dr. Reverend Jafat Ndemera ohlala eGeorgia ngapha eMelika. Utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi lumhlangano uphumelele.
Sibe lomhlangano omuhle kuningi esikukhulume ngakho, abathumayeli abavele endaweni ezihlukeneyo, abahlabeleli, lokuba nje ndawonye sibonge inkosi ngokugcinwa phakathi kwelizwe elikhatshana from home. Sithanda ukuthi sithathe lesi sikhathi ukwazisa abantu ukuthi wherever you are lapha e-America, kule mhlangano e-Christian Fellowship International. And le nhlangano ngehlanganiso zonke ama denominations wonke asila bandlululo asikhethi, and i purpose yethu ngeyokuthi sibe ndawonye sibonga uNkulunkulu siphakathi kwelizwe lethu. Sifisela ukubonga konke abantu abasincedisayo kulomsebenzi ngoba sisodwa ngeke sikwenze. May God richly bless you. Thank you.
Alo ke bekungumfundisi uReverend Dr. Jafat Ndemera ohlala ngapha eMelika eGeorgia. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ama bizimusi kawathuthuki ngemfanelo nxa kungelamlilo kagetsi otholakala lula njalo olentengo ephansi. Ukuswelakala komlilo lo kuzwekazi le-Afrika wenza ukuthi kungabile intuthuko ekhanyayo emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamachuma amabili 620 million kabatholi umlilo lo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu yikho okwenza ukuthi ilizwe leMelika lisungule uhlelo lwePower Africa ngomnyaka ka-2013. iPower Africa yabunjwa zinhlangothi zikahulumende weMelika ezilichumi lambili. Ohulumende abaningi kuzwekazi le-Afrika, amakampani kaZulu lazimele wodwa lenhlanganiso ezizimele zodwa. U-Andrew Heskowich, omele ilizwe leMelika kuPower Africa, usanda kwethula umbiko othi iPower Africa yananzelela ukuthi amakampani azimele wodwa angeke enelise ukwethulela uZulu kuzwekazi le-Afrika umlilo kagetsi oweneleyo. Uthi ngakho-ke kuqakathekile ukuthi basebenzise imadlana kaZulu ukwenzela ukuthi badinge imali eningi kumakampani alakho ukuhlawulela ukokhiwa komlilo kagetsi endaweni ezijiyeneyo. Uthi lokhu kuza kwenza ukuthi kube labantu abaningi okumangalisayo abathola umlilo kagetsi ukwenzela ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo. iPower Africa ifuna ukuthi kungezelelwe inani labantu ngezigidi ezingamajuma ayisithupha 60 million abalakho ukuthola umlilo kagetsi ezindlini lakumabhizimusi kusiyafika umnyaka ka-2030.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende weMelika. Le balale
yagithi 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 ngoma yagithi ishayeni bafana bagethi ibambeni bafana bancane nje ishayeni ibambeni cine. Ngiyagithi ishayeni mafana bagethi ngiyagithi ibambeni mafana bancane ishayeni ibambeni cine. Umgido lo owagithi 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 kai ishayeni ibambeni cine. Umgido lo owagithi 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 kai ishayeni ibambeni cine. Isiki cha ngisagithi isiki cha ngisagithi zona sishayeni sibambeni sicine. Isiki cha ngisagithi isiki cha ngisagithi ndabe ziningi langa lapho mane ndabe ziningi bu langa lapho mo ndabe ziningi langa lapho mane ndaba la shona ndabe ziningi langa lapho mane ndabe ziningi langa lapho mo ndabe ziningi langa lapho mane ndaba la shona wawaqabe nomakhelwa langa lapho mane ngakatshaniswa yi langa lapho mane ngizolezi zindaba langa lapho mane ndaba la shona amafunga kungayezimpeni hlabe langa lapho mane izizwa ziyavukelana langa lapho mane ndaba benze njani langa lapho mane ndaba la shona ndaba nasi nguzo ha yekwelo chena ha nakama cha khama se yekwelo chena le ha ula ma cha khama se au yekwelo chena ha ula ma cha khama se yekwelo chena ha ula ma cha khama se yekwelo safika khona thina ha kula majaha mahle safika khona
egwelutshena kula majaha mahle nanga ke amajaha mahle awe black umfolozi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Inkampani kamakhalekhukhwini iConnect Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuphathisa abasakhulayo kwezamabhizimusi. lokho kuqhubekela phambili ukufuthelana phakathi kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.